manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 15, 2025 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weAfrican Union wapera nhasi kuEthiopia. Zvizvarwa zveAmerica zvoita mionero yakasiyana-siyana padano ravaDonald Trump rekumisa basa vanhu vakawanda mubazi reUSAID. Vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo nezvivakwa mumatunhu avanoshandira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimakumi matatu nesere weAfrican Union kana kuti 38th Ordinary Session of the African Union Summit wapera nhasi kuEthiopia. Musangano uyu wakaunganidza kwemazuva maviri vatungamiri venyika nehurumende dzemuAfrica, masangano akazvimirira uyewo vemakambani. Musangano wegore rino wanga uchibata nyaya dzinosanganisira kuwaniswa kwezvizvarwa zvemuAfrica muripo zvichitevera kudzvinyirirwa kwazvakamboitwa nevakambopamba Africa, unapwa nezvimwe. Mukuzeya nezvanga zvichiitika kuAddis Ababa, tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguvu kuti tinzwe maonero avo.
Ndinobvumirana zvakanyanya neAfrican Union kana ichiti inofanira kuripwa nekuda kweslavery necolonialism. Slavery imhosva huru yakaparwa against Africa nenyika dzekumawirira. Slavery yakaitika kubva kuna 1500 kusvika kuma 1860. Makore anodarika mazana matatu nemakumi matanhatu. Neanoraudzira vanhu vemuAfrica vachimbunyikidzwa vachiendeswa kuCaribbean kunorima maplantations. Zvakasiya Africa iri very weak. So munoona kuti nyika dzakaita seIsrael dzakaurayirwa vanhu naHitler panguva yeHolocaust yakaitika paWorld War II.
Asi dzimwe nyika tinonzwa wani kuti dzakabhadharwawo mari dzakawanda kusvika pari nhasi.
Germany yaripa, ndofunga mari yabhadhara kuIsrael inodarika $80 billion yekuripa mhosva dzakaparwa naHitler kuti makaponderwa vanhu venyu, mukambunyikidzwa, mukaitwa sei. Saka tiri kuti tine urombo nezvatakaita. Saka handioni paine chikonzero chekuti Africa haifaniri kuripwa nekuda kwezvizvarwa zvayo zvinodarika 13 million zvakapambwa vakaenda kuCaribbean.
Saka muri kuti here Africa chete ndiyo ine nyika dzisati dzabhadharwa?
Africa ndiyo yega yandoziva yakapambirwa vanhu 13 million pamusoro pezvo ikakolonizwa ikasapiwa rubatsiro rwekuti ikwanisewo kupora kubva ku more than 500 years dzekupambwa vanhu nekupambwa pfuma nekutongwa nevabva kure.
Pane here zvamungapese mienzaniso muzuva ranhasi kuti zvakati nezvakati zvakakonzerwa neutapwa ihwohwo hunotaurwa nezvawohwo?
Tikatarisa nzvimbo dzakaita seGreat Zimbabwe ruins wana kamiru inzwaya. Vano tiratidza kuti slavery isati yaitika. Afrika yanga ichiita zvinhu mashura nezviratidzo. Zvinoratidza kuti pakatove nema civilizations anga aripo. Zvinoratidza kuti panga paine makingdom anga akabatana. Yakaita sana Mtapa State. Yokuti yaisvika kuIndian Ocean. Zvinoratidza vanhu vanga vaine organization yemhando yepamusoro-soro. Zvese zvakakanganiswa ne slavery. Ne colonialism. Politics chaidzo dzanga dzirimo muAfrica dzakakanganiswa ne slavery. Saka vanofanira kuti vazvinzwisise izvozvo kuti humwe hurwere hwatinawo hwegovernance hwokushayiwa hutungamiri nhamo nzara. Zvese izvi zvakakonzerwa nekuti pakatorwa pakapambwa vanhu. Afrika yakasara isina hutungamiri, yakasara pasina succession yemageneration. Tine yatingati a lost generation. Vechidiki vakapambwa vese vakaenda. Saka nyaya iyi inofanira kuti itaurwe, irabe ichitaurwa kusvika yanzwikwa.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Nengo dzeDemocratic Party muAmerica dzakati nechitatu svondo rino, mutemo wakasainwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump wekumisa rubatsiro rwekunze kweAmerica unogona kukanganisa zvachose kuchengetedzeka kweAmerica nekuchidzana kwayo nedzimwe nyika. Asi vatsigiri veRepublican Party vanoti kuongororwa kweUS Agency for International Development chirongwa chakakosha mukurwisa uori neutsotsi muhurumende yeAmerica. Makambani anoshanda neUSAID muAmerica pamwe nemasangano akazvimirira oga anoti kumiswa kwerubatsiro kuburikidza nebazi reUSAID munongedzo wekutonga nedemo kuri kuitwa navaTrump uko kusiri pamutemo. Vamwe vanonzi vakakwira kumatare vachiedza kumisa izvi. Asi Republican Party inoti vaTrump vari kungoshandisa masimba avo ari mukodzero yavo semutungamiri wenyika. Vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo dzavanoshandira, zvivakwa zvavanoshandira, pavanogara pamwe nemidziyo yavanoshandisa. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vashandi vakawanda vehurumende vanoti kushaya zvikwanisiro zvekushandisa kunoita kuti vasaite basa ravo nemazvo. Mumwe mukoti wepakliniki yekumakonde mudunhu reMashonaland West asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, anoti zvakaoma kushanda pasina mishonga yakakwana.
Tiri kushanda zvedu asi zvakaoma nokuti hapana mishonga nemapiritsi ekupa varwere. Vanhu vanouya vaine tarisiro yekurapa.
Mukoti uyu anoti zvinorwadza kuona vanhu vachifa nepamusana pekushaya mishonga mumakiriniki ari munharaunda dzavo.
Varwere vanogona kufa wakavatarisa nokuti mishonga panenge pasina, asi uchiziva kuti vaigona kurarama dai vapiwa mishonga.
Mumwe mudzidzisi wekumberengwa mudunhu reMasvingo vaPeter Machenjere vanoti dzimba dzavanogara hadzina kupfirirwa zvakanaka zvekuti nguva ino yekunaya mvura inopinda mumba uye muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakaita semachoko nemabhuku. VaMachenjere vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro kunoita kuti vana vanodzidza kumaruwa vakundikane zvakanyanya mubvunzo dzavo kana zvichienzaniswa nevanodzidza kumadhorobha nemaguta.
Ndere dzimba dzekugara dzevarairidzi. Zvikoro zvizhinji zvokumaruwa zvine dzimba dzakare kare dzakavakwa kuma1980s dzisingachaenderani nezviriko mazuva ano, uye vanogara vakawanda paimba imwe chete vachisheya imba imwe chete, mhuri mbiri kana nhatu dzichisheya imba imwe chete.
Mumwe mudhumeni wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Bima anoti vane dambudziko repekugara zvekuti vamwe vavo vave kutogara kumadhorobha vachienda kwavanoshandira zuva rega rega zvavano vanoti hazvina kunaka sezvo vachipedza nguva yakawanda vachifamba kuenda nekudzoka kubasa. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kutoendeswa kunoshanda kumaruwa kwevadzidzisi kunotorwa sekuranga sezvo magariro nemashandiro acho akaoma zvikuru. VaMasaraure vanoti vadzidzisi vanofamba nzendo refu kunokwira michovha kuenda kudhorobha riri pedyo uye makiriniki haana mishonga uye dzidzo yakanaka panenge pasina zvekuti havadi kuti vana vavo vadzidze pavanenge vachidzidzisa.
Maservices chaiwa hawanika akaita sehealth care nezvimwe, mwana wako kuchaiwa kuti adzidzise pachikoro paunongoti adzidze pachikoro paunongochidzidzisa haudi because unotoona kuti hamuna kudzidzisa kwamuri kuita, muri kutobika mahumbwe chaiwo.
VaMasaraure vanoti hurumende inofanirwa kupa imwe mari yepamusoro kuvadzidzisi vekumaruwa kuitira kuti vakawanda vade kuenda kunoshandira kumaruwa.
Tikuti kana tiine package yatokwanisa kupa inosanganisira kamuhoro kanokwezva vanhu kuti vauye kuzoshandirako nekuvachengetedzako, tinozoona kune dzimwe nyika kunana Mexico nedzimwe, kana uchiendeswa kunzvimbo dziri remote vane mari yavanokupa yeretention and attraction yekuti vanhu vanotorwira kunodzidzisa kunzvimbo dzakasara idzodzo.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti vadzidzisi vekumaruwa vane matambudziko epekugara uye nzvimbo dzavanoshandira hadzina magetsi nemvura.
Dzimba dzavanogara hadzina kuti tasa, muchirungu anongodzi mahovels.
Mutauri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaGodwill Taderera vanoti mabhuku ekuti varayiridzi vashandise hakuna, zvinoita kuti vana vanopasa vave vashoma zvakanyanya kumaruwa sezvinoratidzwa nezvinobuda pabvunzo makore ose.
Kana takanangana nekumaruwa, mabhuku chaiwo ekuti varayiridzi vashandise anenge ari mashoma. Tobat
munyori mubazi riri muhofisi yemutungamiri wenyika rinoona nezvebudiriro yematunhu kana kuti Secretary of Presidential Affairs and Devolution vatafadzwa muguti vanoti hurumende iri kukurudzira makanzuru kuti vagadzirise zvikoro nemakiriniki kubva pamari dzebudiriro kana kuti devolution funds dzinobva kuhurumende. Kunyange zvikoro nemakiriniki zvakasaririra kumaruwa, bazi rinoona nezvekuverengwa kwevanhu rinoti vanhu vakawanda vanosvika zvikamu 60 nezvisere kubva muzana vanogara kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimusi wechidzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe asi chiri kugara muCanada, amai Sharon Njobo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Tipeiwo norondo yekuti imi makapinda sei munyaya yezvemabhizimusi aya kuti imi muite mabhizimusi kumusha imi muri ikoko kuCanada.
Ndini muridzi wekampani inonzi Firestarter Ideas neimwe inonzi Colony Sense. Ndichishanda ndiri kuToronto uyezve kuZimbabwe muHarare. Business rakanaka ibusiness rinosolva maproblem. Panguva yakafura ndaiti every time pandinoenda kuZimbabwe ndaiunzira vanhu magifts emaperfume. Ndakaona kuti vanhu vekuZimbabwe vanofarira zvemaperfume. Saka ndakatanga kumatengesa. And then paFacebook pane magroups andiri. Ndakasangana nemadzimai matatu vange vachitsvaga munhu wekushare naye shop. Ndakataura nemadzimai aya ndikaita munhu wechi4 tichishare shop muHarare. And then after 1 year, because ndandane macustomer, ndane masales angu, ndakabva, ndakaoneka pane group riyandikati, aiwa ndakuda kumira chindega. And then pa group iroro, ndakaita relationship yakanaka nemadzimai aya, zvekuti vanogona futi kunditarisira pandinoita interviews. Kana chitsvaga munhu wekundishandira, ivo vanenge vakatarisana nemunhu on the ground, inini ndichiita iri video call. Ndosaka ndataura zvekushandisa technology. Saka first ndakasangana nevanhu ava paFacebook. Ndikatarisa maprofile avo ndikaona kuti vanhu vari right.
Chii chamungati chinofanirwa kuitwa nevanoda kuita mabhizimusi aya?
Tinoshandisa WhatsApp mavideo call kuita mainterview. And then pakureporta kuita store kune zvese zvese, tinoshandisa WhatsApp nevanhu vanoshanda. Tinoshandisa uyezve mavideo call nema point of sale. Saka technology iriko inobatsira kuti tishande tiri kunze kwenyika tine mabhizimusi muZimbabwe. And then also mindset, mafungiro ako semunhu, unofunga sei nezvebusiness. Kana uchitsvaga munhu wekukushandira, unotsvaga munhu anogona basa here, unotsvaga munhu anozogona kutaura nemacustomers ako, anonyatsonzwisisa vision nedream yako. Mistake inoitwa nevanhu vakawanda kutsvaga hama au kutsvaga munhu wavanenge vasiri kuda kubhadhara. But the first thing is respect a business rako. Ndokuti vamwe vanhu vari respect.
Vamwe vanoti mbudzi inodya payakasungirwa. Hazvizoitika here izvi kuti imi mune business riri kuZimbabwe asi muri kuCanada?
Ndabotaura nezvema systems. Ma systems zvinoreva kuti nzira dzekushanda dzakamira sei. Sezvamunoziva kuti kuZimbabwe kunyanya tinoshanda necash. Saka hatina mabank account, zvinhu zvakangodaro daro. Saka ipapapo pakuronga kuti kana mari yatengeswa zuva iroro inofambiswa sei, ndo zvinhu zvaunofanirwa kunge watogadzirisa sabusiness person. Uchiziya kuti achauya kuzotora mari ndiani, anenge achiitora achienda nayo kupi. Muaccounting vanoti separate maduties. Kuti munhu anotengesa, munhu anobata mari asiriye, munhu anozoenda kunoibheka nezvinhu zvakangodaro daro. Saka izvozvo ndozvimwe zvatakadzidza kuno kunze kwenyika. Takutozviapplya nezvemacustomer service, zvimwe ndinoita marketing inini. Saka unozoona kuti macustomer mamwe anoenda kushop anenge atobva nekwandiri. Saka ndinenge ndichitoziva kuti kune munhu akati achaenda kunotenga. Ne social media avanhu vanotaura kuti ndaenda kwakati ndabatwa nenzira yakati, ndaenda kwakati ndatenga nemari yakati. Saka pane zvinhu zvaunoona zvaunoisa in place zvinokubatsira kuti uzive kuti business riri kufamba nemazvo here, kana kuti pane chisiri kuitika. Nekutaura nevanhu vanokushandira very straightforward, kuvapa feedback kuti apa dai magadzirisa muchidai, apa dai magadzirisa muchidai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Iko zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives. icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa uwandu hunonzi hwakaburiswa hwekurambana kwakaita vanhu mugore ra2024 uwo hunonzi hwakakwira nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 49% zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakarambana muna 2023. Izvi zvinonzi zviri kubva munyaya dzakabatwa nematare mugore ra2024. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata mukuru wesangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha vatemba Nzou Nhenda.
Isi tinoti zvinosuwisa, asi chinongori nekushushikana kwekuti mastatistics akadai haanyatsoburitsa pachena chaizvo zviri kuitika. Kuti munoona kuti mastatistics ari kutorwa kumacourt ende zvichireva kuti tiri kutarisa maregistered civil marriages chete. Asi mukatarisa aya atinoti pachivanhu wanano dzechivanhu macustomary marriages asiri registered, anoti kana akuputswa kana kuputsika haiende kumatare edzimhosva dzakafanana High Court. Munoona kuti namba iyoyo yakakurisisa zvakanyanya zvekuti statistics dziri kuburitswa idzi dzinotori shoma zvikuru. Kana takatarisa wanano chaidzo dziri kuputsika muZimbabwe, kana dzakaputsika muZimbabwe mugore ra2024.
Saka pangaitwa sei hapa vanzo nhenda?
Panotoda kushinga kuti toita sei kuitira kuti wanano idzi kana tichinge tadzipinda tive tinodzichengetedza dzirarame dzichienda kumberi tiri murufaro, musina kumbunyikidzana, musina mhirizhonga, tichitira kuti nyika dzedu dzienderere mberi dzakatakurwa kana kuti dzakatsigirwa kana kuti hwaro hwacho huri pawanano. Dzinoita kuti ramangwana revana vedu neutungamiriri hwamangwana hunge huchionekwa hwakasimba uye hune mufaro.
Zvinhu zvamunofunga kuti zviri kukonzera kuputsika kwemichato yosei?
Vakandemiri, zvikonzero zvakati wandei zviri kukonzeresa kuti wanano idzi dziputsike kana kuti tizopinda musarudzo yekuti wanano yedu haina kwairi kuenda ngatipwanye. Asi mukatarisa tsvakurudzo dzakaitwa kubva kare dzanga dzakanyanyobata zvinhu zviviri zvairatidza kuti ndo zvanga zvichikonzeresa kuputsika kwewanano idzi atinoti madivorces. Chekutanga yanga iri nyaya yavanoti infidelity, kusavimbika muwanano yekuti umwe anenge achiita kumbomumba kumbokunze, yanga iri panamba 1 ichiratidza kuti wanano zhinji dzanga dziri kuputsika naizvozvo. Chatisingakwanisi kuziva ndechekuti mukusavimbika uku zvaireva kuti unenge usade mumwe wako here, bhozi tsvakurudze dzidza dzisingaburitse izvozvo, kuti unenge usade mumwe wako here kana kuti unongori neruchiva asi mumwe wako chimuda womboda kuravira zvekunze. Saka zvikonzero izvozvo zvanga zvisingapiwe, asi kungoti kusavimbika ikoko kwanga kuchikonzera. Chechipiri chaibuda mutsvakurudzo yanga iri nyaya yekutambudzika, nyaya yenhamo yatinoti poverty, yekuti vanhu vaizosvika mukuda kunotsvaga chouviri kana kuti chaasingawani muwanano yake akunochitsvaga kunze, zvinozokonzeresa kuti ange akusavimbika kune mumwe wake, kune mudiwa wake. Wanano pakadaro yaiputsika. Asi isusu tichirarama iko zvino tiri kuona kuti kwave nechimwe chikonzero chavepo chakukonzeresa kuti wanano idzi dzirambe dzichiputsika. Pane yataa kuti globalization, kana kuti the world has become a global village, kuti pasi rese raakuita sedunhu rimwe chete. Pane tsika dzaakusangana dzichidhailutana dzichiita kuti vamwe vanhu vazosara vasina yavo yavanoti tsika iyi, kwave netsika imwe chete pasi rose. Munoona kuti kunyika dzakabudirira vanotokudzira kuti kana manetsana rambanai Whereas kunyika dzedu dzekunokunda naAfrica nedzimwe nyika dzakatisarire taikurudzira kubva makare edu kuti wanzi vanhu vachinge vawanana vanofanira kushingirira matambudziko anowanikwa muwanano. Of which izvozvo zveglobalization izvozvo zvetsika idzi dzasangana sangana kuita imwe chete dzaakuzokunda dziya dzataive nadzo isu kudhara dzaikurudzira kuti wanano munogadzirisana. Munenge muine patience, munenge muine rudo muchigadzirisana kuti muende mberi.
Manga makateerera kumukuru wesangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha Vatemba Nzounhenda muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Tsika yekudzurwa kwedzimba dzakavakwa nemapango nemadhaka dzichinyorwa zvidavado zvakasiyana-siyana inonzi yave kuita ichipera nekuda kwekushanduka kuri kuita tsika nemagariro. Asi vakawanda vanokurudzirwa kuramba vachichengetedza tsika dzechinyakare munharaunda dzavagere. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Tsika yekunakurudza dzimba dzichinyorwa zvakasiyana-siyana zvichienderana netsika nemagariro evanhu vemunharaunda inoitwa nemarudzi akasiyana-siyana uye zvidavado zvacho zvinotaura tsika nemagariro evanhu vemunzvimbo idzi nekusiyana kwadzo munyika. Mugari wekumaruwa ekutichajga mudunhu rechikombedzi amai Mazhata vanoti muchishona kudzura dzimba zvakakosha zvikuru. Vanoti madzimai akawanda mudunhu ravo vachiri kuita izvi asi zvave zvishoma nekuda kwedzimba dzechizvino zvino dzave kuvakwa kumaruwa, asi vakati izvi hazvireve kuti vave kusiya chinyakare chavo.
Tino dzimba dzedu dzatinodzura tichiri kudzura asi iko zvino zvava zvishoma nekuda kwekuti vanhu vakuvaka dzimbapo dzimwe dziri nani dzisani dzichadzurwa, asi chinyakare chedu hatisi kuchirasha.
Mukuru wesangano reCenter for Cultural Development Initiatives kuchiredzi uye vari nhengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe vaHerbert Pikela vanotsanangura zvakakoshera kudzurwa kwedzimba kurudzi rwechitsonga runowanikwa mudunhu reChiredzi.
Kazhinji tikatarisa zvavanopenda muchaona kuti kazhinji pending yavo, pattern yavo inotaridza mwoyo. Vanhu vechitsonga vanozikanwa sevanhu vane rudo, sevanhu vane vanoda kuyanana, sevanhu vanoda kuvaka. Nokudaro mwoyo pamapendings edzimba unotaridza rudo, unotaridza munhu pauzima kuti munhu akamira sei, mweya wake, system yake, zvese ndozvakamirirwa nemwoyo.
Vanongura nezvemitambo tsika nemagariro vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kupenda dzimba kubvira makare kare kwaibatsira marudzi ose kuchengetedza chinyakare chavo. Vakati zvinorwadza kuti tsika iyi yave kumedzwa neupenyu hwechizvino zvino.
Aitibatsira kwazvo sevanhu nekuti aiita kuti titaridze kuti tiri vanhu vane pfungwa dzavo neunhu hwavo netsika dzavo. Zvaitibatsira kuchengetedza tsika dzedu makatarisa sechevron shape.
Vachipa pfungwa dzavo pakusimbaradza chinyakare netsika yekudzurwa kwedzimba iyi, vadzobo vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzinochengetedza tsika nemagariro edu kana kuti macultural villages dzivandudzwe senzira yekuchengetedza nhoroondo.
Macultural villages auya zvakanaka nekuti ava kugadzira mahatsi iwaya akanyorwa, dzimba dzedenderwa dzinenge dzakanyorwa zvinyorwa zvedu zvepasi chigare kuitira kuti tirambe tiine rangaridzo yetsika dzedu neunhu hwedu nemagariro edu zvataiita.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo tsika nemagariro Dr. Bigisa Mwanda vanoti tsika yekudzura dzimba yaishongedza misha uye kuchengetedza zvivakwa zvavo. Vakati itsika inofanirwa kuramba ichicherechedzwa.
Zvaiipa chimiro chekuti mumba umu mashongedzeka, asizve chimwe chaitirwa kudzura mumba makare kare edu ingave ndoye kana chii chaishandiswa, zvaiitwa kuti izvo tumwe tumbuyu netupuka tunoonekwa mudzimba tusaonekwe.
Micherechedzo inowanzoburitswa pakudzurwa kwedzimba inosanganisira moyo, chidavado chechevron pattern kana muka. Kudzurwa kwedzimba uku kunoshandiswawo kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekukwezva vashanyi vekunze nemuno. Nzvimbo zhinji kunyanya dzinochengetwa mhuka dzesango dzakaita segona rezhou dzinoshanyirwa nevanhu vakawanda avo vanofarirawo kushanyira misha inochengetedzwa chinyakare kana kuti macultural villages vachiona zvidavado zvekudzurwa kwedzimba idzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 Hlolanja 2025 ngotabo kaNcube. Endabeni zethu namhlanje, abakubandla lezano PFATA kumelanga bethuselwe abaphikisa ukuba uMongameli Masanaka kwaqhubekeza embusweni kungafika umnyaka ka 2028. Abaphikisa bathi kuyethuka ukuxokozela okukubandla lezano PFATA. Zikhala ngendlala lokusolakala kwemisebenzi zakhamizi zeMathabeleland North. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebesethuselwa abanye abakubandla lezano PF abaphikisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okuzagqitshwa umbuso wakhe. Abafuna ukuba aqhubeke esembusweni bathi abakuphikisayo lokhu ngabasekelwa ngabazonda uhulumende kaMnangagwa. Abaphikisa ukuthi uMnangagwa aqhubeke zembusweni bathi sebesesaba ukuthi bengasuselwa amanqe ngabasekeli bakamongameli. Ukuhlezela lolu daba sixoxele lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezano PF, othi udaba lolu luzabanjwa ngemfanelo libandla lakhe.
Kuzaphetha kunini? Ibandla lezano PF ungabuyela emuva le. Unengi lapha abantu abasuke baba lokuxabana ilangesikhathi sokuthi kudingwa leli lizwe kwaba lezinto eziningi akhumbula uphuma kwesipa kusiba nalokhu nalokuyana kusekubomgagawo kusiba lokhu nalokuyana kuthia kuze kuzofika nakhathesi kungani sazayifika landayo le ndabeni okuthi ube le-unity. Kodwa ekugcineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balose izinto zangkhona. Ngaleyo ndlela thina kubandla lezampilo sabantu lolu ngintuthu ethunqayo uzafanele ukuthi lunze ngoba kulesikhulu ezizwe ezibangela intuthu le khona uzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani bese ngikuni ukuthi singakhiphi intuthu. Ibandla lezampefu ngeke lidileke. Unganikinika ukuthi nithini kodwa kunokuseka indlela phambili izabe ikhona kuzavuka konke kulungile. Labo labo geza abantu sebebonane ngayo seze bagcine labo sebekuzwisisa. Ugcine vele izampefu imuva isiyaphambi. Izampefu basebebandlekapho kuzuka lidilekelayo. Kena zokhalele ukuthi kuzalungiseka konke kolo. Abantu abanga, abantu abathulanga namaplanets awe wezwa lokhu ngokumlalazi lakho siyakuzwa kodwa iqiniso ekhona ukuthi usasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazokhuluma babe kunye ekucabangeni kwabo.
Kodwa kusoze kube nokuchitheka kwegazi yini baba Nkomo?
So siyangathi nxa singayekelela izinkulumo ngendlela uhulumende nakhuluma ngayo ukuchitha kwegasi angeke kube khona nxa ungela abathotshozelayo. Kodwa esikubona thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisane ibandla lezamphepho likholwa kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi indaba lezidlungiso ngendlela efaneleyo. Nxa kufanele ukuthi kubandla lezamphepho kube nabantu ababalelwa iconstitution batshela ukuthi lapha nalokhu kuhamba kanye nozazuyeqe umthetho wenambana laphana yikho khona okuyalokukhona kodwa usezekudinizeni ibala Oza sukuma la isetata iskani selisa umunu. Uya lukubangu wa mzeri. Uwa tuwa sukubangu. Tuna wabandu wa kritika. Uya lukubangu.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseGwanda. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Ukuxokozela kubandla leZANU PF kuvele kuyindabuko yabo. Kuhlala ukuxokozela ikubona lelizwe abaliphetheyo lilokuxokozela yonke into nje imimanzonzo kuyinetha yabo. Kodwa lapho esikhona ngendaba zabogeza lokuthi umnanga akahambi ngibona kuza chitheka igazi kuza botshwa abantu ngoba siyazi ilevu ye-intolerance abalayo ngama-views abanye abantu abangavumelani labo ezinsukwini nje njengoba sesibonile ezincwadi ezisecurity zamapholisa sebethi badinga ogeza kuzathuliswa njengona sike sazwa ngaphambilini ubabu Nkomo ethi izikhuni ezithunqisa intuthu bazabonthi benzeni ngazo indlela vele abadila ngayo ukuthi laba bathunqisa intuthu bayabakhipha babaphihlize so yikho kuzenzakala mhlawumbe size siyefika ekupheleni komnyaka kuzabe kuyikuthuluthulu kuyisisana sana
ye kodwa kuzokuchitheka igazi yini baba Mlalazi
njona ngichilo kuvele kuyindabuko yabo abantu bezana uPF ukuchitha igazi kusukela empini babebulalana ngaphakathi sadla nxa sisithethe uzibuse ba bulala abantu ngegugrawundi sasuka konke ngabomramba tswina la ngesikhathi sokuqala kobosi nge-2000 belokhu bechitha igazi angiboni isizathu sokuthi bangalichithi manje ngenxa yokubana kuvele kuyinature yabo ukuthi basebenzise udlame ukusolve ama-political problems.
Kodwa lolu dlame lungalungisa konoku ke ukubahluphayo?
Udlame awuzakele ulungise lutho ngoba nanti ilizwe lifile ngenxa yodlame abalusebenzisayo izikhathi zonke. So ukuze badile ngama-problems abo, abana bayavumela abantu bana babe lama-freedoms. Ama-freedoms alotshwe kusisekelo sombuso saseZimbabwe, not isisekelo sombuso weZANU PF. Bangavumela abantu ukuthi bakhulume njalo bavumele le abayibiza bethi tolerance ukutolerate ukuthi omunye umuntu uprefer ukukhuluma ngohlobo oluthile omunye uprefer ukuhamba ngendlela ethile bangavele bakuvumele lokho yikho kuzasolva iproblem ekuzana uPF le problem eselizweni jikelele kodwa kamboni bekwenza lokho ngoba
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Bakhathazekile abantu abaningi emathebeleni North ababhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi, indlala enkulu lokuhlupha kwenyamazana zendle osekuchiya abanye babo bengasela zifuyo. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Stephen Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange uthi impilo elukhuni emavenkilini osomabhizimisi benza santando. Nanku lo mkhathi kamdlala iqhubeka isidla ubhedu.
Singilimile ingadini ngale elevation okuyimbili. Akukho lokhu kwelilanga enxa yomakhelwane enginike umgani wempuphu. Idlulile lelo la. Elakusasa akwazi. Abe khona abanzweleyo ngokusedrobheni umbhasele ku-10 kg. Sengisidla kanye ngelanga njenginjendalo.
Unkosikazi Catherine Ncube wesigabeni semkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni. Lokhu kungezwa njalo yikuba abasakhulayo kabananzi abazali. Uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa sodwa ngontshengu ngombanje. Engayitholi imali vele usesiyakhona sekhuhlangene ngomzali wakhe. Kodwa mina nxa kulomunye othi ngingathi hayi mntanami lokhu engithi nanko kuyi $5 ngingathenga umakhelwane meshiye ngalale ngendlala mana lami njani ngishiyele khona kunjani esikhona sisheye kuzithi sinjani sithole ukuphila.
Ukansila wekachechethe umnumzana Given Moyo uthi ukudla ukuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuye inyanga zonke. Okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa uMoyo uthi abanengi iyabehlula.
Uhulumende ngezindlu kanika abantu i-staple food, staple diet. Banika amabele banike lokho kwengqoloyi kufana lokuthi uzondlahlela nje into engeke ngiyidle. Into engeke ngizwisise ongeke uyidle wena kodwa wena uma nginike so ekunganikanga uzolahlela nje so uhulumende kanika abantu ukudla kulomsoco abantu kathi sabaningi laba bathi asisayi ema-toilet so silama incidents abantu bathi mina ngisayi toilet sokungisongela.
Phezu kwendlala lokugugudeka komnotho, umnumzana Jeffrey Banda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo.
Amakhanka asiqedela imbuzi, asiqedela inkukhu, ngenkukhwini asezisibuya sibili azongena lasemakhaya. Ukuthi inkukhu ube lazo sokusiba nzima, sekumele ube le plani lokuthi inkukhu lezi uyazakhela isilungu, sihlale phakathi singasaphumphana. Ikhukhu dumbu ngaba la inkukhu, manje lakho ukuthi uyifake phakathi kwesilungu ungelakudla uzayinikana kuba nzima, kanti nxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhodabhodela izidobhadobhele lapha lalapha. Sikhuluma nje ezinye vele izilungu, eminye imizi akula nkukhu.
Unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi.
Emasimini kuyasha vele kukhanya ngani zabalaminyaka ozayo kuyabe kuyindlala futhi hayi indlala ikhulu kakhulu shemu ikhulu.
EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidiphose eziyisichiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Programme ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka njalo ithi idinga imali efika phose izigidi ezilikhulu lamachumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla. Umholi wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyakezayo ukuholiswa kwabantu ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kulandela ukutshintshana izibotshwa okuphumeleleyo phakathi kwele Russia lele Melika, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usungule uhlelo lokukhulumisana ngolwesithathu ngenhloso yokumisa impi e-Ukraine. Ukhulume ecingweni lomkhokheli wele Russia njalo wathumela umsekeli wakhe ukuthi ayehlangana lomkhokheli wele Ukraine. Umongameli Donald Trump wethule ukufuna ilizwe lakhe ukuze liqhubeke lisekelele Ukraine ngesikhathi eqala uhlelo lwakhe lokuzama ukumisa impi esile minyaka efika phose emithathu iqalile e-Ukraine.
So we're getting security on our money. We're going to have it secured by they have rare earth and they have oil and gas and they have a lot of other things and we're asking for security in our money.
Sizavikela imali yethu. Sizayivikela. Balomhlabathi otshiyanelo wezinye indawo njalo balamafutha igasi lokunye okutshiyeneyo. Sicela ukuthi imali yethu ivikeleke njalo sebekuvumile lokho. Ele Ukraine selikuvumile lokho.
I-Congress yavuma ukuthi ele Ukraine lisekelwe ngemali efika ku $183 billion ukusukela ngoNhlolanja ka-2022 njalo imibiko ekhona iveza ukuthi sekusele imali efika ku $40 billion eyokuphathisa ele Ukraine. Amazwi ka-Trump ethulwe kulandela ukukhulumisana labakhokheli bele Russia kanye labe Ukraine. Umongameli weUkraine umnumzana Zelensky uthe bakhulume okwesikhathi eside lo Trump. Esemhlanganweni ngolwesithathu lomphathi intambo wezemali eMelika, uZelensky uthe ilizwe lakhe lizavuma isivumelano sokuthula esilivumela ukuthi lingene kumanyano weNATO njalo lihlale livikelekile.
And I ask President Trump to give us these security guarantees to help Ukraine, to strengthen us.
Ngicela njalo uMongameli Trump ukuthi aphathise ele Ukraine liqine. Kumele sixoxe njalo leEurope ngoba kumele sibe lebutho elikhulu. Imali zethu ziyasilela okwakathesi kodwa esikufunayo yikuba lebutho eliqinileyo futhi elithola indleko zonke. Lokhu yikho esikufunayo ukuze sivikeleke.
UTrump uthe uzaqhuba umhlangano nomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin eSaudi Arabia kusikhatshana esilandelayo. Uveze ithemba lokuthi isinqumo seMoscow esokuvuma ukukhulula umbalisi weleMelika uMark Fogel ukuze eleMelika likhulule esinye isizalwane seRussia kungaphendla indlela yokukhulumisana ukumisa impi. Isikhulumeli sesigodlo seRussia seKremlin sikhulume ngokukhululwa kwababili laba.
Naturally, such agreements are preceded by very, very meticulous negotiating work.
Izivumelwano lezi ziba khona ngemva kokukhulumisana njalo azingeke zihle zilethe inguquko enkulu. Kodwa zipha ithuba lokuthi amazwe amabili la ebumbe ubudlelwano obulakho ukuba lokwethembana.
Udaba lolu luqoqwe ngu-Anita Powell lalwethulela yimi uDaba kaNcube oweStudio 7. Obakhathesi siye kuGibbs Dube esethulela uhlelo lwabomama.
Kusigaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ungukhansela khona ngaleke ePhilabusi. Lapha ngilizwa umthembo ozithembayo uGibbs Dube ngimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Lamhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana. Aphethwe njani khona ngapha?
Amalungelo abesifazana khathesi sizwa namhla hayi awaphathanga kahle. Ngoba umama naye ngazi nje esegumeni lakhe kumele azizwe ukuthi ngisegumeni lami. Ayisiyo yonke nje imizi enjalo. Eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama yafika echochobele kube phakathi kwabanye umama ubone echochobele ukuthi uyakwazi angakhulisa labanye umama ngabehleka uyafika ngale khaya ethelezini. Umama kathelezini emagumeni lapha
singathi kwenziwa kuyini khonokho? Ye, kwenziwa kuyini?
Kokunye baba obaba abanye balobukhweli balobukhweli bayizihlaba bayagijima ekugijimeni kwakhe lapha akhona ngalo kungafika kungamhambisi usefika ebhodisela kwesosilayo.
Ye bantu, yikho kugcina kuhlupha kakhulu. Nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni bathini ngodaba lolo?
Obaba kabafuni bathi labo mama bayasidelela bathi mama bayasidelela. Okubuhlungu okuyokumangalisayo ukuthi ubaba omunye waqalisa ukuthi abuye nomunye umfazi umama ekhona ekhaya kambe kathi kuhlukulezi umama khonakho yini esikuthathathi kumama umnikazelezi akumkhiphele igogokele lamabeli umama lo umama ngokwesaba isigazi amkhiphele kambe ayisikho uku-abhuyusa ilungelo lakhe yini hambe kuyi-abhuyusa umuntu esegumeni lakhe obaba kumele behloniphe omama omama nabe bahloniphe obaba into zakhona zihambe zo. Ayisikho futhi njalo ukuthi obaba yibo bodwa abahlukuluza umama. Omama labo babahlukuluza obaba ngezinye izindlela ezibuhlungu abe labanye obaba eceleni babana ekhona ekhaya.
Nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho?
Le ndaba enjalo yayisifuna abadala abadala sibili ngoba nxa umama esefika esekhangela umkakhe nxa eleli yakhe eceleni kasayibona njengendoda naye ubaba nxa elomunye umfazi omthokozisayo ngale xa ekhangela umkakhe wasambona njengomfazi akuphilisi kuhle iguma khonokho. Kanti-ke uthando ligoqela yonke into ubaba lo mama bathandayo egumeni uzwa khona uyabuvusisekile nxa kunjalo.
Akubakhuzi abadala lapha bolaba abajadileyo kumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emjadweni la?
Bomama amaguma ayalondolozwa ngobuntu bakho. Iguma lakho ulilondoloza ngokuba nguwe kwakho. Kuhlonipha umkakho, ungenzi kubi kumkakho. Uzuke nomunye ubaba yena nguye owahamba wakuthatha ngakini. Kubuhlungu okungakanani. Nawe baba, thanda umkakho ngoba wamkhiphela, wahamba wamkhipha kwamanye amankazana. Amankazana ayemaningi owawulawo.
kodwa sithethile lapha manifestaya usimbona lokhu naloku kuseni kuselichapa basagezi hayi umuza wathiwa njalo njalo umuza wathiwa ngentoni uwathiwa ngokubekezela ngothando
ukuthi kambe kusakhona yini khona okukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lo thando into ezinjalo lokubekezela
nakweminye imizi kukhona kodwa okuyinto kwangikhona ngokwe-first church ngokwesikhathi esilutshwane isikhathi esiyidinga sokuhlukulezana hhayi eminye imizi siyabonalikhaa kodwa-ke ngikufake ngithi ikakhulu i-age or asebebadala hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi omunye sokunyebalahle omunye laba batsha abaningani anikwazi ukuthi umoya leswazela omunye layithi la ngiyahamba ngiyithingekende omunye layithi ngiyathatha omunye umfazi bathi-ke kadeni kake ngizaakhonoko abantu babethandana kuze kwazi bayelahlami kodwa khona bekhulu balahlali bahambe bonke ematshwaleni-ke bethanda kuleze ngibuya behlabela bavela khona-ke ngibambeka izandla khathesi akusekho lawo akusekho mthezi
ayithembayo ubone-ke madube lapha-ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela khona ngale eFilabusi njalo yingcwethi kwezamasiko esintu ungathina lokusasa Madube belilami namhlanje umthembo ozithembayo uGibbs Dube kuhlelo lwabesifazana bengimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 hayike kwalamhla kwanele
okwakhathesi siye njalo kuntungameli inkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama nguntungameli inkomo lamhlanje sise-Beitbridge lapho okulomfundisi wesonto ye-ZCC ofunyanwe yinkantolo elecala lokubulala umzalwane wesifazane esithi uyamelapha uCrispin Gomori ubikwa watshaya owesifazana lo lomyeni wakhe esithi uyabelapha ngoba bagula umkhuhlane wengqondo ababili laba balimala kakhulu bathwalelwa esibhedlela lapho owesifazana lo afika wabhubhela khona sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali be-Beitbridge i-Beitbridge Progressive Residents Association umnumzana Jabulani Makado
ibhayibhile lona lithi labo abalenkinga abagulayo yabaye phambili kwabafundisi kumbe kuma-elders ezisonto bababeke izandla akutshongi ukuthi sibahlaye akula lalapho ivele ezisontweni esibona khona ebhayibhilini ekusitshela ukuthi uma umuntu enomoya omubi ukhutshwa ngokutshaya ba ukhutshwa ngokuthandazelwa so njengama-residence thina sithi iyasoneka vele ayifanelanga iyenzakale inkonzo ezinjalo kumbe ama-thetshi anjalo akumele angavunyele be-operato um uhulumende aluba ayithatha amanyathelo ukuthi into ezinjalo zimishe ithetshena leyo ngamiswa amanye amabandla azafunda khonapho
zikhona yini ezinye izehlakalo ezifana lalesi eliyake lizwe ngazo khona ngapho e-Beitbridge emacaweni kumbe ngokwakuqala lokho
ngokwakuqala lokho mina umzana ngikhoze sibizwa and umuntu wonke kwami umbamba sibili njengami ngibheke ngazwa ngiphelela sibili ukuthi ngimfundise onjani ngi-church enjani echaya abazalwane i-city keeper enomoya thina siyazi ukuthi abantu bayathandazelwa hatshi ukushara ngoba uma usumshaya usumlimaza umoya khona uyaphuma njani njengoba wena uyabe utshaya inyama oyabe ungatshayi umoya phela utshaya inyama yomuntu
sesike sabona abanye abafundisi ikakhulu kwele-South Africa besenza imithanithani bedlisa abantu izinto ezingalunganga kusenziwa yonke inyakanyaka engamelanga ukuthi ibe isenzeka emacaweni khona ngapha likaze lizwe ngakho lokhu kumbe lihlangane lakho
hathi okunjengalokhu ukuthi kwamaphastor siyakubona lathi siyakwazi abanye badlisa utshani abanye bedlisa ojiki hhayi lapha ebhayibhel bafika ke siyahlangana nakho uma kukhona abantu bayake kufihla ngoba bayake belokukholwa kunakhonokho bekholwa kumfundisi wabona le kumbe improfita yonaleyo kungaphumi kwabanye kuphumi uma sesiyingozi
Ambe ya wana wanawe sikuluma na yeye zipsisi. Kuchukuta asiwe ya kukana, alambi kishaya. Wako wanawasha wewe ya wane, kota wazanya wapume na wakuzanya uwe le mwanaga. Leo isipume na wakusilu wawa le mwanaga. So, I napa kile singa wea kia nganila ate. Ganga, kukunawa kukona, but alambi kwezi tulela nje, na wawaya kukolo viko. Ama chechi, asema nenga kumi, uma sikhangela ichurch enye lenye kumele ibhalise phansi kwamabamba akhangelana nale zamasonto. Kodwa ungakhangela ukwanda kwamachurch enaba ngasarejistwana. Kathesi ngavele nami ngiyakhala ngomoya ngiyazihambela phansi komthetho wami ngifike ngifake ifulegi yami khonapho abantu sebegcwala sengisonta. Yinkinga ethilayo. Kathesi sekula mafulegi amalembu amnyama abomvu amhlophe anjani njani agcwele indawo zonke lezi. Asakwazi ukuthi yikho okucina kusenza ukuthi lezulu lingani ngoba kuthola kufakwe la matshe kuthiwa ngamakrawa kuhlangene lezihlamba endaweni ezingasizo amastendi e-church aphiwe ngumanisipala. So siyakhala kakhulu sibe siyikhuluma ngale ndaba iviki ephelele ukuthi kumele siyobona umasipala sikhulume ngendaba yamabanda ayagcwele iganga lonke leli. And kuyabe kuphuma khonapho izindawo izindaba zokuthi omama babanjwa khona ngale but kungaripotwa. Nezinye iindaba ezihluphayo loma thingela bufakazi but ziyaphima iindaba ezinjalo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Makhado, siyabonga.
Ngiyabonga babankonko.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomnumzana Jabulani Makhado isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBaitbridge iBaitbridge Progressive Residents Association. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba osacathulayo ozibiza ngo King Brian linsizwa idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa nontungamili Nkomo weStudio 7.
Bagithi obingelelayo ngoBright Dube ikanti kwekwezomculo bangazi ngo King Brian ngiqhamuka ePlumtree esigodini sasemacingwana kwezomculo sengikhuphe ama singles track angu 3 ngiqale ukucula ngo 2023 and then ngabuya ngakhipha ngo 2024 ngabuya ngakhipha ngo 2025 ngikhiphe isingles track emnandi kakhulu ekhuluma ngekhisimusi ethi ikhisimusi le imnandi kakhulu bantu bakithi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithinta kulezi nombolo 0786882933. Ngizoziphinda futhi njalo 0786882933.
0733.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngithi kini balandeli, besicela isapoti. Kungakhethelekile ukuthi usapota umculi osemdala or usapota umculi omncane. Sicela liqhubeke lisapota lathi esisakhulayo. Ngithenge ama-CD, ngithenge ama-USB, ngithenge njalo impahla zeqembu, njalo lifike nasemcimbini ukuze nathi sithole ukujabula, sibone ukuthi hayi ngiyawuthakazelela-ke kakhulu umculo wethu. Ngiyabonga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com kumbe kuwhatsapp channel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.